Makambani na mabizinisi akasiyana siyana kusanganisira zvikoro zvedzidzo yepamusoro zvinosvika mazana mashanu nemakumi matatu nezviviri zviri kuratidza zvigadzirwa pagungano rezera ITF iro ratanga nhasi muBulawayo. Uwandu hwemakambani ariko gore rino hwakakura kudarika gore rapera sezvo gore rapera kwaiva nemabhizinisi mazana mana nemakumi mapfumbamwe nerimwe akaratidza zvigadzirwa zvavo. Kambani yeProChem iyo inogadzira mafuta ekuzora pamwe nemishonga yekugeza ndiro nekuchenesa mumba ndeimwe yemakambani ari kuratidza zvaanogadzira pagungano regore rino. Mukuru wezvigadzirwa mukambani iyi Muzare Clara Matina vaudza Studio 7 kuti vaive nemakore akawanda vachiuya kuzera ITF. Muzare Matina vati kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi kambani yavo iri kuita zviri nani vachitiwo kuuya kuzera ITF kunobatsira kuti kambani yavo iwane mikana yakawanda yekwekutengesera zvigadzirwa zvayo.
Zera ITF chatinoifarira inzvimbo yekuti tinointeracta nemamwe kubva kumasupplier ema raw materials through kunosvika pane macustomers naivo maconsumer. Kana ndichiti maconsumer ndirikureva ivo vari kudzimba, ndo maconsumer edu. Macustomer edu ndo mashops vanotora product yedu vozoenda vonotengesa kumaconsumer. Saka kuzera ITF manje vese vanhu varipo.
Kambani ine chikoro chinodzidzisa vanhu zvekutenga nekutengesa mari dzenyika dzakasiyana siyana Forex Trading School iri kuratidzawo mabasa ayo kuzera ITF. Mumwe wevadzidzisi vepaForex Trading School icho chine muzinda muBulawayo Valius Ngobo vanoti vanoona kuita zvekutenga nekutengesa mari paintaneti zviri pamutemo chiri chimwe chinhu chinogona kubatsira kumutsurudza upfumi hwenyika.
This is our first year tichiexecuta. Taona izvi zvichikosha nekuti currently munyika tine high unemployment rate. Saka ne forex trading munhu wese anogona kutrader akudikani any academic qualifications, professionals and vanhu vasina qualification vese vanogona kutrader. Saka this is good because vanhu vakawanda vana mabasa, but we've got access to internet almost everywhere and almost munhu wese ane smartphone. What we're saying is shandisa smartphone yako kuita bit of profit over and above zvaunoita.
Nyika yeBelarus iyo yakashanyirwa nemutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa mwedzi mishoma yapfuura iri kuratidzira kekutanga pazeta ITF uye pane makambani ekunyika iyo anogadzira zvakasiyana siyana kusanganisira matarakita nemichina mikuru inoshandiswa pakugadzira migwagwa kana kuita zvezvicherwa. Mumiriri weMinsk Tractors inova kambani yehurumende yeBelarus vaAndrei Grashnengo vati kambani yavo yakatoita chibvumirano nehurumende yeZimbabwe uye vanotarisira kuti vachakwanisa kutengesera dzimwe nyika dzekuchamhembe kweAfrica uko vati vange vasati vanyatsopinda. Zvichitevera rwendo rwavaMnangagwa kuBelarus, hurumende yakaudza vatori venhau kuti hurumende yeBelarus yakanga yavimbisa kubatsira Zimbabwe nemabhazi mazana mashanu. Asi hapana kujekeswa kuti mabhazi aya aive emahara here kana kuti kwete. Mukuru wemuzinda wenyika yeEthiopia Bagolija Kora vati kuchidzana pakati penyika yavo neZimbabwe kune nhoroondo yakareba, asi vati ukama uhu hauna kukura munyaya dzekutengeserana vachiti vanoenda kuti kuvepo kwavo pazeta ITF kuchabatsira kugadzirisa izvi.
In trade and economic sector, when we compare
pana takatarisa ukama huri pakati penyika dzedu mbiri, tinoona kuti kutengeserana kana kudyidzana mune zveupfumi kwakaderera zvikuru. Saka chinangwa chedu chekuve pano kuedza kuti tisimudzire kudyidzana uku kuti kusvike pamatano epamusorosoro.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vari mukuru weaffirmativation group mudunhu remateveland varegional Shoko vati kuwanda kwemakambani ari kuratidza zvinhu zvavo gore rino hazvirevi kuti zvinhu zvave kunaka munyaya dzezveupfumi, asi kuti vemakambani vari kutsvaga mikana yekuwana vanotenda zvinhu zvavanogadzira sezvo gungano iri richipa mukana wakadaro. Zera ITF yegore rino ndeyechimakumi matanhatu kubva zvakatanga gungano iri mugore ra1959 uye ine dingindira rekuti promoting industrial growth through trade and investment. Pane zvirongwa zvakawanda zvichaitwa parutivi rwegungano iri kusanganisira musangano weInternational Business and Investment Conference uchaitwa mangwana apo mutevedzeri wemutungamiri wenyika Retired General Constantino Chiwenga vachange vari munyarikani. Zera ITF yegore rino ichavhurwa zviri pamutemo nemusi wechishanu nemutungamiri wenyika yeUganda vaYoweri Museveni. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai.